Baba mukuru nesha mwariza Aliyana na nachipo Hatizi jose nachipo Pamunono tuka Pamunono tuka Pamunono tuka Pamunono tuka Mono uyane minduro Mozo ndi unzazo anotaura
Machika zake zose wakatora Bana vangu wose akatora
Chanda itazanda chishaya
Chanda itazanda chishaya.